DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi iri musi wechina 3 Zvika 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Gweta ravamakomborero harizivishe rinoti vanotarisira kuti vaharuzivishe vachange vabudiswa mujeri pagoredzva. Mapato anopikisa anoti gore ra2022 igore rekukwezva nhengo itsva kumapato kwavo. Vandumiso Gumede vakashaya nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zviuru zviviri zvine zana nevanomwe 2107 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevanomwe 4,967. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu ane makumi mashanu nevashanu 209,655. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vave mamiriyoni mana ane zviuru zana negumi nezviviri zvine mazana maviri ane makumi mana neumwe 4,112,241. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi maviri nechimwe nemazana manomwe ane makumi masere nevatatu 3,121,783. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Gwetare nhengo yekomiti yepamusoro muboka revechidiki reMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vaSimon Chabuka vanoti vanotarisira kuti vaharuzivishe vachange vabudiswa mujeri musi wegore idzva usati wasvika. Vaharuzivishe avo vange vagara mujeri kwenguva inodarika gore vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso zuro nedare repamusoro, asi vachabuka vanoti mapurisa akati vaharuzivishe vakatarisana neimwe mhosva yavari kupomerwa, naizvozvo havagoni kubudiswa. Vachabuka vaudza Studio 7 kuti ivo nevamwe magweta avaharuzivishe valafumo madhuku nava Obei Shaba vari kugadzira magwaro kuendesa kudare redzimhosva vachiti nyaya iyi inogona kunzwikwa nemuvhuro kana chipiri chiri kuuya.
Takwanisa kuwana bell ramakomborero haruzivishe naprofesor Lavu Madhuku vanga vari gweta anoti lead council munyaya iyi. Bell rabuda tapiwa kunzi vamakomborero haruzivishe ngavapiwe mukana wekubhadhara bill re $10,000. Shoni roga roga vazviendese kumapurisa saidi ndehomicide. Zvichakadaro tazvokahadzi kachizvanzi vamakomborera zvichava neimwe nyaya yavainayo. Nyaya iyi hanzi ndekidnapping. Asi tichamba nenyaya iyi ndazoonawo kuti inyaya yakapera kare sezvo mumhangari aida kuita reto withdraw nyaya iyi. Asi hatichatakwanisa kuziva kuti chizvikonzero.
Saka pari zvino zvinhu zvaamira sei?
Pari zvino takwanisa kuva released from prison. Bamzo rimwe chete prison haikwanisi kuvati vaende kumba, vafare nemhuri yavo nenyaya yekuti kuti vane imwe nyaya yanzi still outstanding. Asi mutsvakurudzo dzataita yatatsvakurudzo zvati muzvina mangari Impala haasi kuda oro munhu wekuti nyaya iyi kwaari haanei nechekuti aite pesuu oro aipfudzire mberi. Honoro zvake hatizvizive, asi iye pachake ari kuti kwandiri inini mukomana ngaende zvake kumba azorore nevamwe vasungwa vaainavo panyaya iyi.
Imini samagweta moita sei nenyaya iyi vachabuka?
Isu semagweta, ini Simon Chabuka naprofesora Vumadhuku taiita zvatakwanisa kuti tiite kuti mukomana ave achiona chaedza rusununguko rwake rebude. Nyaya idzatarwa dzimwe chatevera vamadhuku neni naObesha vagweta rake tichaona kuti toita sei kuti mukomana ave achiona freedom. Tichazama patinogona. Iyo ndotsi vanhu veZimbabwe tichazama nepatinogona kuti mukomana goreja richitanga ave ari panze.
Avo vange vari rimwe remagweta ava makomborero ari zivishe vaSimon Chabuka vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bato reZANU-PF riri mubishi kuita sarudzo dzevatungamiri mumatunhu. Mapato anopikisa anoti gore ra2022 igore ramabasa okusimbisa utungamiri hwematunhu pamwe nekukwezva nhengo itsva kumapato kwavo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaGift Ostalos Siziva vanoti gore ra2022 rakakosha kubato ravo sezvo riri gore reshanduko nemabasa uye kusimbisa musangano wavo.
2022 igore reCitizens Action for Change patinenge tamuenda munharaunda marizevha mumastreet bese tichigadzira musangano mumabranchi ndosvatichifoka zvedu kuti leadership yakasarudzwa nevanhu tichiita make sure that we fulfill obligation sungawirana takaita nevanhu mugore ra2019 mucongress edu mugweru. Saka tinenge taakustrengthena organization but beyond that.
VaSiziva vanoti vachange vachiita urongwa hunoita kuti vatore masimba kubva kuZANU-PF musarudzo dzemuna 2023.
Tinogadzira nyaya yestrategy, tinogadzira nyaya yetactic, tinogadzira nyaya yekumeka sure kuti the MDC Alliance inobuilda as a credible alternative kuti titore nyika muna 2023. Saka igore reaction.
Mutauriri webato reMDCT vaWitness Dure vanoti vari kuita kongresi yavo gore rinouya kuti vasarudze vatungamiri vanobva kuvanhu vachavhoterwa muna 2023.
Tiri kuitira kuti kana takuenda musarudzo dza2023 tinge tane utungamiriri wasarudzwa nevanhu uyezve wapuhwa mapolicies atingati matongerwo anofanirwa kuitwa nyika nevanhu zvinobva mumafungiro evanhu kwete kuvatungamiriri.
Mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Love Mo Madhuku vatiwo vane zvirongwa zvakawanda muna 2023. Vakafanobata chigaro chemutungamiri webato rinopikisa reAll People's Party rinoti aive mutambi wenhabvu akaita mukurumbira Peter Ndlovu ndiye achazopinda panyanga ratiwo riri kuumba musangano kubva pasi. Mutauriri wemutungamiri webato rinopikisa Relabor Economist and the African Democrats kana kuti lead Muzvare Eva Joy Chidindi vanoti bato ravo riri mubishi kusarudza nhengo dzichamirira bato ravo mumakanzuru neparamende. Muzvare Chidindi vanoti bato ravo richakwikwidza zvigaro zvose zvemumakanzura nemuparamende.
Ne ma provinces wao tishimeka shuwa ti ma provinces ese anenge aine ma candidates kana kuti ma shadow councillors ni ma shadow MP tishimeka shuwa ti hapana ward kana constituents inosara isi na munu saka seliti tuku meka wa shuwa ti ma activities esa tinoita anufana kunge ari ekuti batira pama numbers edu
Sashi Garwe Platform for Youth Development Vakilarisa Maduku Vanotika ziru ziru kuitwa ni mapato Ziru kusia zanu PF Chita Madira Jojina Sezo variku vumiru wa kusangana Pamwe ne kuita saruzo zao Asimamwe mapato vachirambizu wa kusangana Nekuda kwe COVID-19
Mamwe mapato varikuweza Asi nekuda kuti Dariro shudu
Asi dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti nyaya dzekugadzirira sarudzo dzemuna 2023 dzakurumidza kuitwa zvavati mucherechedzo wekuti dzinokwanisa kuita mhirizhonga. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday Zimbabwe Electoral Commission ZEC inoti mugore ra 2021 yakangonyoresa vanhu zviri 2000 kuti vakwanise kuvhota. Bato riri kutonga reZANU-PF nemamwe mapato anopikisa akaparura zvirongwa zvekukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota. ZANU-PF ine chinangwa chekunyoresa mamiriyoni mashanu evavhoti vatsva, ukuwo MDC Alliance ichida kunyoresa mamiriyoni matanhatu. Munyuske makare vanoona nezveutano kumatebeleland south vanoti vava kutya pamusoro pekukira kwehuwandu hwemadzimai ari kubarira vana munyika, pamusoro pekushomeka kwenzvimbo nevanhu vanga vabatsira. Muchronicle mapurisa muBulawayo anoyambira kuti haadi kuona vanhu munyikwagwa husiku hwegoredzva vachiti anenge aonekwa achifamba-famba pakati penguva dza 9 o'clock manheru na 6 o'clock mangwanani achasungwa, uye vanobatwa vachityaira motikari panguva dzisingabvumidzwi vachatorerwa motikari dzavo. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi kuvashamarari vestudio 7 mose kwamuri. Haisu tinofara nevatereri vestudio 7 makadiko. Aisu tashungurudzika nenhau iri kuitika kuZimbabwe. Mapurisa nemasoja zvavari kuita hazvina kunaka. Mapurisa nemasoja ngavatinyarewo zvavari kuita izvo. Mbavha dzakuzikanwa kuti mapurisa nemasoja ivo varivo vanonzi ndo vemutemo, ngavamboregerera vanhu. Vanhu havanawo chavainacho, ivo ndo vanotoshanda ende ndivo vanorambidza vanhu kuti vamache vataure chokwadi chavo kuti nyika yarema. Vanhu vakamacha vachipinda mumigwagwa, ivo mapurisa vanorova vanhu nemasoja acho. Iko zvino vanhu vaakuzviraramisa upenyu hwavo hwavanozviraramisa nahwo, ivovo vapindira usiku vachivabira. Mapurisa nemasoja tinyareivo, hatinacho nesuwo zvatina munoshandira zvishoma tiregei vo imi ndimi munotomukira kumabasa ndatenda hangu
hongu tingapemberera hedu tichiti muzimbabwe maita chicherwa chinonzi lithium saka nokudaro nyika upfumi hwenyika huchasumukira zvakanyanya uye nyika simba remari richatisimukei zvokukunda nyika zhinji pasi rose hapana chitsva chinogona kuuya nokuda kwaizvozvi nyika yezimbabwe yakaropafadzwa zvikuru ine zvicherwa zvakawandisa mangoda chaiwo akabuda gore ripi iko zvino tina makore mangani chii chaiitika kana kuti chaunzwa nemangoda chatingati auya nebudiriro munyika chinongodikamwa pakubudirira kwenyika noupfumi hwenyika kuva nehurumende ine zvido zvavanhu pamwoyo zvoga
Pastudio 7 apo, pastudio 7 apo, makadini mese, tinofara chaizvo, tinofara nezviri kuita mauto nemasoja, zvavari kuita, ukaona uchichengeta imbwa yako, yakuba, kutaridza kuti uri kunyima chikafu, ndizvo zvazviri kutorewa, masoja nemapurisa haabvumirwi kustrike. Asi chiratidzo chava kutaridza kaichi kutaridza kuti matombo avo ane nzara saka kuti vacheme kana kudini vanogura mutemo webasa asi zvava kuita izvika nangagwa nehurumende yake ngaifunge kuti sei zvaakudai
mamuka sei pastudio 7 apo ndirusiite muno mupretoria Ya uyo assistant commissioner konya tuyo uyo hazvi pakatomira anomirira ubato rake bozi kana mapurisa achinzenda munorova temporary kuti dzura upo hwachikafu iyo ramba akanyarasa commissioner zvinozvireva kuti kofoni painomhonzi yaramba kudairwa pane zvingapo anodi kupa maupdate ekuti wai ndisina kudaira foni imwe nyaya yekuti iri kudeta ndeyekuti madoctors ari kunzi ari kusvota kuzvipatara but mapurisa nemasoja ariko masoja ndobasa ravo kairo rekuti kana madoctors akasvota sezviri kuita kuamerica biden akaisa masoja kuti abatsire iwo muzimbabwe anongokwanisa kuti masoja abatsire kunorova vanhu kana mapurisa unorova vanhu ukabatikana pachiitwa zvinhu zvekuti masoja hafanira kubatsira like madoctors emeritar aenda unobatsira madoctors kurapa vanhu zvamwani madoctors ari kushota saka ndizvokuti ami iripo ndiyekungoabhusa vanhu here noti kubatsira vanhu
zvakaoma chokwadi ndinoda kutaura pamusoro pemasoja ari kubata vanhu ngonzi zvakaoma ukaona uri baba bemba bana vako uri sabhuku bana vako vakufamba muraini vachiba vachibira vanhu vakutotyisa ka totochengetwa nani pasina munhu wekutomutemba kuti ungatingatemba ndingaimba nekuu nokuti vana vako iwe sasabhuku ndovari kuenda dhobha idhoba vachibira vanhu vachibira vanhu makatarisa makeses ari kubuda izvozvi ma-AK-7 afamba vanhu vachibira vanhu mudzimba these people they are loyal to ZANU-PF zvakaoma
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika varayiridzi vemawarriors vakasarudza vatambi makumi maviri nevatatu vachatamba kumakundano e2021 africa cup of nations michael kariati anotipa nyaya iyi
chikwata ichi chasimuka nhasi chakananga kucameroon kumakundano eafcon ayo vari mugungano rimwe chete neguinea malawi nesenegal vatambi vatanhatu knowledge mushona chinokadewere kundai benyu jordan zemura jeff moyo naadmiral muswe vachabva kwavanotambira vakananga kuCameroon uko vachanobatana nevamwe. Chikwata chadomwa nhasi ichi chinosanganisira vatambi vagara mumaureas kwenguva refu Tabanika Musoko, Alec Mdimu, Tine Jadebe, Neva Tigere, Onisimo Basera, Martin Mapisa, Bruce Kangwa na Kuda Mahachi. Mapisa anotari kufara nekutambidzwa mukana wakakosha kudai wekumirira nyika makundano makuru aya. Vamwe vatambi vachanobata basa kuCameroon uku ndi Prince Dube, Petros Mari, Chalbet Shumba, Kelvin Madzongwe, Peter Mduwa, God Knows Murwira, Gilroy Chimwemwe, Ishmael Wadi na Gerard Takwara. Murwira uyu anotambira chikwata chemuno cheDynamos anoti achashandisa mukana uyu kudzidza nezvenhabvu yepamusoro.
Mufaro wangu mukuru kunge ndichinge ndiripo pakati pevakomana vakabedzwa kumirira nyika. Ndinge ndichisangana nevakomana vanongabva kumatop leads chidzidzawo bhora, dzidzawo nhoro 2 ndeshure yemutambo wese webhora ngaanenge achimirirawo nyika.
Manager wechikwata ichi vaWellington Pandare vanoti vane chivimbo chekuti vatambi vasarudzwa ava vachabata basa nemazvo.
Tiri kutarisira kuti vakomana vataunganidza ava ndivo vakomana vachatiitira basa, vachatibatira basa kutarisira zvakawanda pavari.
VaMupandare vanoti chinangwa chavo kusvika munharaunda yechipiri izvo zvatadzwa nezvikwata zvese zvemaWarriors kubvira muna 1980.
Chikutiwo vakomana vambogadzirawo kaisiri kavo kwekupfuudza kwekupfuura mumagroup stages vaendewo kunext round kana kuenda kumafinal kwacho hapana chakaipa.
Mongorori wemutambo wenhabvu vanazimoyo vanoti vari kutarisira kuti Norman Mapeza achashandisa ruzivo rwake rwenhabvu yemuAfrica kuti maWarriors aite zviri nani.
Tinoimba kuti Norman Mapeza achakwanisa kuva mushina wemajuzi kuti ati basri pakuti basa rifambe mushe kuti zvifambe zvakanaka.
Makundano eAFCON arutanga musi wa9 ndira achipera musi wa6 kukadzi. Mutambo weZimbabwe kutanga uriko musi wa10 ndira nemateranga Lions ekuSenegal. AFCON 2021 yaifanira kuve yakatambwa gore rapera ikamiswa nemhaka yechirwere cheCOVID-19. Zvichakadaro mhuri yenhabvu yatambira nekusuwa kukuru mashoko abva kuBulawayo kuti vaimbove mukuru wekumahofisi eZipa uyezve vakambovesa chigaro weHighlanders vaNdumiso Gumede vashaya. VaGumede avo vasiya vana vanga vave nemakore 95 ekuberekwa. VaGumede avo vaive mudzidzisi mubasa ravo vaive mubhodhi reZipa rekutanga kubva muna 1980 kusvika muna 1983 umo vakagadzwa nevaive gurukota rezvemitambo muzvari Joyce Mujuru. Ndivo zvekare vaive sachigaro apo Highlanders yakatenga imba yeHighlanders Sports Club muna 1986 vakadzotora zvinzvimbo zvemutevedzeri wasachigaro weZipa mukuru wekumahofisi eZipa uyezve semukuru wekumahofisi eHighlanders. VaGumede vakabuda zvekare muzvivhitikiti yemitambo yakaita seYellow Card neCry Freedom, zvivhitikiti izvo zvakaita mukurumbira pasi rese. Kushaikwa kwavaGumede kwauya mazuva mashoma Highlanders ichangobva kupemberera zvavakaitira chikwata ichi mazuva avo eutungamiri. Urongwa hwekuradzikwa kwavo huchaziviswa mazuva mashoma anotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Senator Harry Reid veDunure Nevada vakashaya nezuro vave nemakore 72. Senator Reid vanoonekwa seumwe wevanhu vashoma vakanga vane simba neuremu hunotyisa muSenate yeAmerica. Senator Reid vakashanda mudare reSenate kwemakore makumi matatu kubva musi wa 1 ndira 1987 kusvika musi wa 3 ndira 2017. Apo vakazivisa kuti vava kuenda pamujandigere. Vakashaya mushure mokurwara nechirwere chegomarara. Senator Reid vanonyanya kuzivikanwa pamusoro pekushanda kwavakaita kuti bhiri rezveutano revaimbova mutungamiri weAmerica vaBarack Obama reAffordable Care Act asi rinozivikanwa nekuti Obamacare ribudirire. Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti Senator Reid vaiva nechipo chekuyananisa nekusanganisa vanhu vane maonero akasiyana, chinova chimwe chezvinhu chavanozivikanwa nacho.
Senator Reid ndofunga chinhu chikuru chandinoona kunge chawakaita kubatsira President Obama kuwane kupasa ndike inonzi Obama Care, the health insurance yakabatika wanhu wakawanda chaizvo. Iyoyo kubudira kwawakaita chaizvo ndofunga kuwanhu vachinji vanoarangarira nako. Chimwe chinhu ndechekuti waifambidzana chaizvo kwete nana wana Obama bati nyaya dzekufambirira pamwe chetepo pemaRepublicans nemaDemocrats yanga iri nguva chaizvo wamwana mazuva ano wanoona ifunga iyo nguva iyoyo nguva yakanga ine hundu kufambidzana kwaita wanhu ende akabatsirawo futi panyaya yemasanctions ekuZimbabwe uku aitaura chaizvo zvakasimba kuti kuve nerusununguko rwemachokwadi kuve nefreedom of the press zvese angari munhu ai I respect what chaizvo nevanhu chaizvo asi chinhu chikuru ndiye akatungamirira Senate neCongress kutsigira waObama pawakava munhu tema wekutanga kutungamirira nyika yeAmerica. Asi anga ari munhu aifambidzana zvakanaka chaizvo nevanhu wese.
Simba ravo nokufarirwa kwavaitwa uku mubasa ravo munoti chii zvaikonzerwa nei?
Chete kuno kuAmerica ka kune vanhu vaunongoona muupenyu hwavo fanira wana Senator Kennedy wai musakapuru vakangokurawo naivo vaRid munhu akangokurawo ane pfungwa dzekufambidzana zvakanaka nevanhu wese kana angave maRepublicans angave vanhu verumwe rudzi angari munhu wekuti ukasangana naye unongomufarira anga asina pfungwa dzaidze kuti ndiri muchena saka vanhu vachena ndio vanofanira kuva vane mazimba ese anga asiri akadaroba aifambidzana chaizvo taigara chivaona patelevision akasangana newekumaRepublicans akasangana pane nguva yavakanga vari president nguva yavaGeorge Bush wanga vari president wachifambidzana zvakanaka chaizvo iye mazuva ano vanhu vane chido chekuti dai nguva idzodzo dzaidzoka zvekare.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe nezuro. Gweta rava makumburero harizivishe rinoti vanotarisira kuti vaharizivishe vachange vabudiswa mujeri pagore dzva. Mapato anopikisa anoti gore ra2022 igore rokukwezva nhengo itsva kumapato kwavo. Vandumiso Gumede vakashaya nezuro. tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moshera zvakanaka.